Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 15, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa nehofisi yaAuditor General gore rapfuura ra2023 yakaburitsa uori hunotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru. Chikwata chakabva kuZimbabwe chiri kupinda musangano weUnited Nations wezvinangwa zvebudiriro zvepasurose zvisikakanganisi mamiriro ezvinhu zvakatikomberedza uri kuenderera mberi muNew York. Gungano guru rebato reRepublican Party muAmerica reRepublican National Convention rinotanga nhasi mudunhu reMilwaukee vachitarisira kudoma vaDonald Trump zviri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations wezvinangwa zvebudiriro zvisingakanganisi mamiriro ezvakatikomberedza kana kuti UN Sustainable Development Goals uyo wakatanga musi wa8 mwedzi uno uri kuenderera mberi muNew York uchipindwa nevamiriri vedzihurumende, vashandi, masangano akazvimirira, vakaremara nevamwe vemapoka anosanganisira vechidiki. Zimbabwe iri kumirirwa kumusangano uyu nechikwata chiri kutungamirwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo, uye chinosanganisirawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemari vaMutule Ncube, munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Chiamyarira, pamwe nevamiriri vanobva kuZimbabwe Congress of Trade Unions nevashandi vehurumende. Taedza kubata vaMoyo, vaZiyambi pamwe navaNcube kuti tinzwe maonero avo nezviri kuitika kumusangano uyu, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo, tabata vaShamuyarira.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million, asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza
musangano uyu wakakosha zvakakurisisa ku nyika yedu yeZimbabwe, kuworking class, kumabhizimisi, kune munhu wose zvake jikerere. Nekuti pasi rino zvinhu zvose zviri kuchinja, zvikuru sei uraramo hwevanhu. Vangave vatema, vangave vachena, vangave vanhu vapi zvavo, zvinhu zviri kuchinja because of global climatic changes, kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka muchaona kuti vanhu tiri kuramba tichiwanda. Tichiramba tichiwanda kudaro, dzimwe nyika dzepasi rino dziri kushaya zvikwanisiro zvingaite kuti dzigone kubata upenyu hwevanhu zvakafanana nekuti kunhau dzekurima agriculture yavo yadzikira zvakanyanya nekuda kwema climate changes iwayo, madrought ari kuramba achiita persist. Zvatinovowo zvatiri kusangana nazvo isu kwedu kuAfrica, kunyika dzakati kuti wandei. Uye tinoziva futi kuti kuAfrica nyika dzakawanda dzichiri kudevelopa.
Ndedzipi nyaya hombe dziri kutarisirwa kunge dzichikurukurwa nezvadzo kumusangano uyu?
Tiri kudiskasa nyaya dzakafanana nekuvandudzwa kwemabasa emuhurumende yatingati digitalization. Digitalization muchaona kuti kumusha ikoko iri kuitwa mumacourts medu mese, zvinhu zvese zvave digitalized. Angave malabor issues dzingave chii zvave digitalized. Zvinova zvinobvisa nyaya dzeuori dzezvoko muhomwe kutransportation zvakambenge zvatoitwa introduced, ndozvizere kunoku. Vanhu vari kunoku zvinhu zvavo zvizhinji vanoshandisa yatinoti cashless system. Zvinhu zvakakosha zvatiri kudzidza otese zvatofana kusvovandudza kunyika yekwedu. Ende chimwe chikuru chatiri kudzidza kuno ndechekuti nyaya dzeclimate change dzatove nyaya dzemunhu wese. Hadzisiri nyaya dzehurumende kana dzerimwe bato kana dzerimwe bandiko. Dzave nyaya dzekuti munhu wese anofana kuziva. So tiri kutaura nyaya yedu pamwe chete.
Pane zvamungatiwo here zvashanduka muZimbabwe kubva zvamapinda misangano iyi?
Chinhu chekutanga chatoda kutenda ndeche paradigm shift yaitika kunyika yedu. Hatichada kuita hundini pakufunga yatingati silo mentality. Yabva iyoyo. Tave kukoshesa dunga munhu. Tichikoshesa ma-institutions edu. Zvakafanana ne-tripartite negotiating forum, TNF. Inova inosangana hurumende, vashandi, vashandirwi, naiwo ma-civic organizations ese anorepresentwa mu-TNF. Saka chinhu chiri kukosheswa zvikuru na-Honorable July Moyo, ende chinhu chiri kukosheswa zvikuru na-His Excellency.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenneth Chiamuharira vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa neofisi yaAuditor General gore rapfuura ra2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru, izvo zviri kutsamwisa vakawanda munyika vachiti hurumende haina zvairi kuita mukurwisana nenyaya dzeuori. Asi komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti mambure ayo haana waichasiya pane vari kuita zveuori. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica, US$2.3 million. Asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza kuti uori hwakatekeshera mumapazi ehurumende nemakambani ayo akaita sebazi rinoona nezvevechidiki mende pamwe nemakambani akaita seZimbabwe Tourism Authority. Semuenzaniso, pamotikari gumi nenomwe dzerudzi rwenisa navhara dzakatengwa nebazi iri nemari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechidimbu chemadhora emunyika kubva kukambani yeAmtec Motors muna 2022, nomwe chete ndidzo dzakaendeswa kubazi iri, uye panomwe idzodzo ina hadzina kunyoreswa muzita rebazi iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukotare vechidiki vatinoma chakaire, asi vakuru mubazi ravo vakaudza Auditor General kuti vari kugadzirisa nyaya iyi kuti motikari dzese dzakatengwa dziuye uye kuti motikari dzese dzinyoreswe muzita rebazi iri. Ukuwo kambani yeZimbabwe Tourism Authority inonzi yakatengera nhengo dzebhodhirayo grosari remadhora emuno 864,500 pamwe nemari yekubatsirika inosvika miriyoni zvisina mvumo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZTA sezvo mutauri wekambani vaGodfrey Koti vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri weZAC Komishina Tandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti havasati vaziya zvakabuda muongoro yaAuditor General yegore rapera, asi vati vanokoshesa magwaro avanoburitsa uye vanovashandisa kusunga vanoita uori.
Kune vamwe vatakatosunga vakaenda kumatare edzimhosva vakawanikwa vane mhosva vakapikirwa kuti vapedze 2 years vachiita community service. Nekuti vadzosere mari dzavakaba.
Vatiwo komisheni yavo yakatanga chirongwa chekudzidzisa vanoona nezvekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende kuti vatevedze zvinenge zvataurwa naAuditor General. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti dambudziko iri richagadziriswa nekuti Auditor General vanoburitsa nyaya dzeuori gore rega rega pasina matanho anotorwa.
Saka makaona mabiro ari kuitwa mari muhurumende zvakutosemesa.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vaudza Studio 7 kuti kunyangwe Auditor General vachiburitsa humbowo hapana zviri kuitwa nehurumende nekuti vari muhurumende ndivo vane makambani anobhadharwa mari achitadza kuendesa zvinhu zvinenge zvatengwa.
Mukatarisa nyaya yembudzi yeuori unoenderana nenyaya dzembudzi utaongo mazwano. Tunaona kuti vanhu zvakare vanenge vaine zvikundla mumapati, vanenge vaine zvikundla mutungamiriri ndovanopuwa zvakare. Saka tione vaine chidiso chekupedza nyaya idzodzo.
Vaenderera mberi vachiti makambani akawanda munyika haachina hunhu zvekuti haatombosvodi kutora mari asingaendesi zvinhu zvinenge zvatengwa.
Tikasaka nyaya dzekushayiwa integrity kana kuti kuva vanhu vakavimbika semakambani emuZimbabwe ndozvinoratidza kuti corruption yemunyika medu watova hunhu nemagariro edu.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori munyika dzasvika pakaipa zvekuti vanhu havachaziva kuti vozvitakanura sei kubva padambudziko iri.
Nyaya yecorruption yatatarisana naye yaakuda kudzamisa pfungwa. Takatichitsvaga mudonzvo wesolution wokuti tofamba tichienda nekupi, nokuti nyaya yecorruption pane kuti tisenzese mari yehurumende tichitenga mishonga inodiwa mahospital. Apa tiri kudzorerwa shure, hatichaenda kuvision 2030, taakudzokera taakuenda kuvision 1970.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vati titaure nemunyori mubazi rezvemari vaGeorge Guvamatanga avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU PF Vafarai Marapira vati vanofara kana nyaya dzeuori dzichiburiswa pachena uye vese vanoita uori vacharangwa.
Isu seZANU PF hatimiriri kana kumira nenyaya dzecorruption. Vamunanga kwakataura vakati chose cheuori chinoitika chinofanirwa kuti chipiwe munhu murango wake.
Imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekushandwa kwemari yehurumende kana kuti public accounts vaEdwin Mushoriwa vati paramende iri kugadzira mutemo wekuranga vese vari kubira hurumende nekupfachura upfumi hwenyika.
Tinofanira kuti tiite mutemo unosunga munhu achinge atadza kushandisa kana kutora matanho akanaka ekuchengetedza upfumi hwenyika. Anofanira kuti aende mujeri.
Zvichakadai, mamwe makambani akabhadharwa mari yemotokari akatadza kuendesa motokari idzi kuhurumende nhasi atadza kumira pamberi pepublic accounts committee kuti atsanangure kuti sei ari kutadza kuendesa mota kuhurumende asiwo akabhadharwa. Paramende yave kutumira masamanisi ekuti vauye vasingati vachida uye vakatadza vanosungwa. Makambani aya anosanganisira Faramatsi, Amtec, Mike Harris neCMED. Zak inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri zveuori kana kuti 50% hwese hunoitika munyika hunoitika mumapazi ehurumende, makambani ayo pamwe nemakanzuru. Zimbabwe inorasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica pagore rega rega nekuda kweuori. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank wekuAmerica vazivisa nhasi kuburikidza nedande mutande reX iro raimbonzi Twitter kuti kukwira kwemitengo yezvinhu pagore muZimbabwe kana kuti annual inflation mumwedzi uno wachikunguru kwakaderera kubva pazvikamu mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 562% svondo rapera kuenda pazvikamu mazana mashanu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 559% svondo rino. Asi izvi hazvina zvikuru zvazvinoshandura pamamiriro einflation yeZimbabwe mupasi rose sezvo vachiti yaramba iri iyo iri pamusoro kudarika dzimwe nyika dzose. Asi hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti matanho airi kutora ari kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzezveupfumi zvichiwedzerwa nemari itsva yakaparurwa muna kubvumbi yeZig. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuRwanda zviri kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika inotarisirwa kuwedzera utongo hwemakore makumi matatu hwava Paul Kagame. Vamwe vavhoti muguta guru reKigali vamukira kunzvimbo dzekuvhotera vachisvika nenguva dza5 mangwanani ndokumirira kuti kuvhota kutange. Mapurisa kuchamembe kwa kadziwa kumaudza nyemba kwe Pakistan nasi ati munhu anga akateya motokari nemabambu apinda mukamba yemapurisa achiteverwa nevanhu vanga vakapakata zvombo izvo zvakonzeresa kufa kwemauto angangosvika matatu mamwe gume nevaviri akakuwadzwa. Mutongi wedare rehurumende muAmerica arasa nyaya iri kupomerwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekusabata zvakanaka magwaro asingafanirwe kunge achionekwa nemunhu wese yanga iri mudare muFlorida achipa zvikonzero zvekusadomwa kwakakodzera kwemuchuchisi akakwidza nyaya iyi kudare. Nyanzvi mune zveutano nemishonga dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasashandise mishonga nemafuta zvekuchinja ruvara rwemakanda kana kukudza miviri yavo. Asi nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vari kushandisa zvinhu izvi vanogona kunge vasina ruzivo nezvenjodzi iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kubva kare vamwe vanhu muZimbabwe zvikuru vechidzimai vaishandisa mafuta mapiritsi kana mishonga yekuti vachinje ruvara vachitsvukisa makanda zvikuru ekumeso sezvo zvaionekwa sechunhu chaiwedzera runako. Kareko kwaive nemafuta ainyanyoshandiswa kutsvukisa ganda inzambi asi anonzi akazorambidzwa kumakore ekuma1970 mushure mekuonekwa kuti akanga asina kunakira utano. Asi izvi hazvina kumisa vanhu kushandisa zvinoshandura ruvara sezvo zvichiri kuitwa nanhasi apo mishonga nemafuta zvinotsvukisa makanda zvazara muzvitoro nemumigwagwa yemunyika zvizhinji zvacho zvichinzi zvinopinzwa munyika zviri kunze kwemitemo. Pamusoro pezvo zvinonziwa kuva nemafuta mishonga nemapiritsi zvekutsvukisa makanda akasiyana-siyana mimwe ichinzi inoita zvekubayiwa majekiseni. Mimwe yemishonga yava kushandiswa mazuva ano inonzi ndeyekuwedzera kukura kwemitezo yemuviri yakaita semagaro mazamu nemiromo kwese uku kuri kutsvaga kuwedzera runako nekuti munhu awane vanomuda. Asi vari kushandisa ava vanoziva here kuti zvine njodzi kuutano hwavo? Mumwe mushandi womune chimwe chitoro chinotengesa mishonga yebvudzi pamwe nekugadzira misoro chiri muHarare anoshandisa mafuta ekutsvukisa asi asina kuda kudomwa nezita rake anoti akambonzwa kuti zvine njodzi inosanganisira kuti kana munhu anoshandisa mafuta nemishonga izvi akaita tsaona inokuvadza chiso chake chinogona kunetsa kusona kana kunonoka kupora kwemaronda.
Tinotractive vanhu murodi zvekuti vanoinda apo vakuti kumuri kuzorei ini totointroduca kuvanhu vasiri vanoshanda musaluni votoona kutoti kana ndikatomahodha ndikatora chakati chakati ndikatengesa handikwanisi here kutowana mari. Tototanga kutomeka business from that.
Imwe nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Mwacheruka Munhutu vanove nyanzvi mukurapa makanda nzara pamwe nebvudzi vanoti kushandisa zvekuchinjisa makanda kune njodzi vachiti kuchinja ruvara rwemunhu kunokonzerawo kuti ganda rive dete nekukanganisa utano hwaro.
Nekuti vamwe vanhu vanoita zvekumwa saka zvinogona kukonzera zvinhu zvekuti zvinokanganisa mcho dzemunhu zvinokanganisa chiropa zvinogona kukonzerawo futi kuti uite inonzi color blindness ende zvinoita kuti ganda remunhu riite nhete. Saka mukuda kutsvuka kuya zvinenge zvichibvisa iyo yatinoti melanin.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai mucha mukamuri vanoti zvakakosha kuti munhu achengetedze ruvara rwake kana dai ari mutema zvakadii nekuti utema ihwohwo hune runako hwakadaro.
Dzimwe ndedzekuti kutsvuka uku kunopedzisira ganda rava dete dete rekuti rinogona kuzokurumidza kukuvara kana kuzazosoneka kana kuzoguma paita kensa yemumuviri zvinozoguma zvava nematambudziko akawandisa.
Vanotiwo vamwe vari kubayiwa majekiseni nekunwa mishonga yekukudza nhengo dzemuviri izvo zvavati zvine njodzi huru sezvo vamwe vachizopedzisira vava nenhengo dzakakura zvakasiyana vachikurudzira kuti avo vanoda kushandura mamiriro emitezo kana nhengo dzemuviri yavo vanofanirwa kuita izvi kuburikidza nekuita zvinosimbisa muviri kana kuti exercising.
Voda mazvikokota vekuvako kwemuviri vanoita body building nekuitawo maexercises uchiita maexercises anobetsera kuti nyama dziurungane zvaunoda unoda kana kudla zvakanaka zvauno zvinovaka miri.
Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemushonga munyika, Remedicines Control Authority of Zimbabwe, MICAS, ragara rinoyambira veruzhinji nezvenjodzi dzeutano dzinokonzerwa nekushandisa mafuta nemishonga zvinotsvukisa makanda nekuvandudza muviri zviri kutengeswa zviri kunze kwomutemo mune zvimwe zvitoro nemugwagwa munyika. Mutauriri webazi iri vaDavidson Kaiyo vanoti mishonga mizhinji iri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo uye inenge isina kuongororwa nebazi ravo. VaKaiyo vanoyambirawo vari kushandisa mishonga iyi kuti vari kuzvipinza muna taisireva.
Sebazi rehurumende tinenge tisina kuongorora mishonga iyi kuti tinge tichiipa mvumo okuitendedza kuti itengeswe muno munyika. Tizivi payakachengeterwa, hatizivi magadzirwo ayakaitwa, tizivi kuti yakatakurwa sei kuti inge ichipinda munyika, nekuti izvozvo zvose zvinokanganisa kugadzirwa kwemushonga.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrican Health Sciences mugore ra2021 inoratidza kuti kushandiswa kwezvinoshandura makanda emuviri kwakanyanya kumadzimai emuZimbabwe. Iri harisi dambudziko remuZimbabwe chete, madzimai akawanda zvikuru munyika dzekumawirira kweAfrica anoshandisawo zvakanyanya zvinotsvukisa makanda izvi. MuSouth Africa mutema haubvumidze kutengeswa kwemafuta nemishonga inoshandura ruvara iyi, asi zvinonzi zvichiri kungotengeswa mune zvimwe zvitoro. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato remaRepublicans ratanga musangano mukuru wekusarudza achanga akamirira bato iri pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna mbudzi wegore rino. Musangano uyu uri kuitirwa kuMilwaukee mudunhu reWisconsin. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vari kumirira bato iri musarudzo, vakapotsa vaurayiwa nemugovera. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai.
VaTrump neconvention yeRepublican Party inenge ichazosimbiswa nokuti zvakaitika musi Saturday zvinenge zvichaita kuti masupporter avo anga akagara kumba kana kuti anga asiri kuda kuvavhotera vauye nesimba vachivabatsira. And ndokuona kuconvention kwacho kuti vavhiki kana kuti masecurity services anenge akashisha nzvimbo dzese.
Tinoona zvakare kuti pari zvino takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachimira navaTrump. Tingaona izvi zvichizobatsira here vaTrump pakurwisana kwavo navaBiden?
Chinonetsera politics ndechekuti hauzive chinenge chiri mupfungwa dzemunhu, asi kuona kwangu ndekwekuti vaJoe Biden vakagona nekuti ndivo mutungamiri pari zvino kuti ngatidzikisei temperature, nekuti kwayange yakuenda nyaya yacho kwanga kusina kunaka. Tiri kuziva kuti 2020 January 6 kwakamboita futi mirizhonga. Chakazongoregera kuitika ndechekuti vanhu vanga vasina pfuti dzakawanda. Saka tinenge takuona pamberi apo kuti zvichafamba sei.
Tombodzokera ikoko musangano uyu wemaRepublicans, tinoona kuti pachange paine vanhu vanodaudzira 2400 vanobva munzvimbo dzakasiyana-siyana, avo vari kutarisirwa kuti vazowanikwa ivo vachivhota kuti vaTrump vave vachamirira iro bato irori remaRepublicans. Munoona zvichizofamba sei panyaya yekuchengetedzwa kwevanhu nezvimwewo pamusangano uyu?
Kana kwaitika nyaya dzakadai so, ndinozeka zhinji zhinji kuti vafiki vanowanzouya vakati neplan, because ndikuona kunge musi weSaturday panga pasina kunyatsogadzirisana kwakanyanya kwevanonzi vanoshandira Secret Service. Asi pari zvino tikuona kuti Milwaukee vanenge vakanyatsogadzirira for all scenarios, nokuti vaTrump vanenge vanga vada kupfudzwa Saturday.
Iwo misangano yakadai yakakosha sei? Tinomboona kana kuZimbabwe tinoona mapato akadai savane ZANU-PF vachiita weiwa yemaconvention, akakosha sei?
Akakosha pakuti vanhu vanenge vachiratidza zvido zvavo uye nemunhu wavari kutsigira kuti kuve neyatinoona munyika dzese yatinoti democracy, kuti vanyatsoratidza kuti ndo munhu wavari kusarudza pajekerere. Saka ndo importance yemasituation akadai.
Muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 ndibaba vevanhu baba chinogurei ndiri kutaura nyaya inotaurwa navamunangagwa yekugukura hundi. Ivo vamunangagwa ndivo munhu akatanga kukonzeresa, ndivo vakanga vachitungamirira vanhu kufa kwevanhu mumatibeleland nemugukura hundi imomo. Ndivo vane programu yose, even mukasecha mukaenda kupi ndo mutungamiriri vacho. Saka vanoda kuti vashandise madzimambo kuvabhadhara mari kuti vakanganise pfungwa dzavanhu mumatibeleland nekumidland. Vamunangagwa ngavaende vanotaurira nyika kuti ndakakanganisa, ndakatadza. Ivo pachavo vamunangagwa ngavaende vanotaurira nyika. Vamwe vavo vakapera kufa vana perenzishira ani murubona. Ivo ngavataurire vanhu chokwadi vamunangagwa kana vaida kuti nyika isunungurane, noti shandisa mari yenyika zvisina nebasa rese. Taneta mari yenyika ichishandiswa kubhadhara vana Shabangu, vana Mwonzora, vezeki nemapurezidendi emusadak pamwe chete iko zvinova kubhadhara madzimambo kuti avareverere pana wegukura hundi.
Pastudio 7 zviya zvatinositaura tichiti nyika haina utungamiriri hune zvido zvavanhu pamwoyo. Mazvinzwira kukomenda kwaita vanhu vamunoti vakazembe vachitaura kuti kuamerica ndokwaita ndokuri kuitika zvinhu zvinotonyangadza, vanhu vachipfuurana nepfuti. Hazvina kumboitika kuno kumaelections edu kuZimbabwe, hakuna wakaurawa. Saka chindiudzai kuti kana hama dzokwamasaya vamasaya vakaurawa nenguva dzanasikoti dzisakuhanya idzi nanamboneni Ncube vachihwa mashoko akadai vanoti kudini?
Muri sei pastudio 7? Pagocha kunoda kwehamai kwemwana kunodzima moto. Izvo zvaizwe Trump izvo ndo zvakaizwa Chamisa kuZimbabwe. Chamisa paakaposhwa nebhureti paya akadaidzira musangano, vakaita meeting nepasi pemvura kuti tinomunama nemasanctions ukoko. Hino tichaita seiwo? Tichavanamawo here nemasanction vana Biden, sezvo vana Biden vaakuda kurambira pachituru, vakakundwa pagakava rakabva kuitwa. Saka tozonoti Trump watoshata. Panaka kunyevera ndima ine makata ekuda mushina.
Maswera sei uyo murume uyo anozi Mavhasa uyo kwao. Zvakatooma hazvo. Shuwangatiwe kwanzizoni kwai tiri kugwisa corruption. Vanhu vari kusungwa vakasungwa ndivanani vakamboona kunze kwevanhu vetriplese chete vakazara mumajero avakasunga ndivanani. Ava vakomana vari kutaura vakanzi vanani chimombere vanzi hanzi mupofu kudii havitono. Vanhu vakatongosungigwa kuti vakaexposa chiwiki nechifa chete zvavakasungirwa. Hapana zvimwe zvavakasungirwa, vana chimupofu ivavo vakasungirwa chivhayo uyo vanova shamwari yamunangagwa uyo kuti vakaexposa munhu iyeye. Ndo zvinhu zvavasungigwa, kwete kuti kwanzi vakaita corruption kunyepa nemumachaizochaizo. Iva Mavhasa imidzidzai kutaura plus munotaura hlamba futi mchituka vamwe vanhu na mchitaura. Izvozvo zvinotaridza kusakura izvozvo izvozvo neumbimbi ndoga hwamunoita nehurumende yenyu. Kurai imi baba imi.
Orit, mazviitawo kana mukaisawo audio yangu ikambonzwikawo for the first time. Aiwa, ini ndaiuda kukomenda maringe nava Donald Trump. Mabak days apa kamboita nyaya yakanetsa muamerica yenyaya dzepfuti zvinzi futi ngadzibvisirwe maresidensi kana malicensisi. Iyo vakati pfuti dzofanira kuti dzidzorwe kuvanhu. Saka ava vanofanira kuona result yekuti pfuti hadzisi right. And what if kana iri tactic yavo withdraw attention kuvanhu? Ndobetoita kuzobvisa isusu, nokuti iyo kana vakati pfuti dzakanaka dzainaka kana dzichibaya vana vevamwe, izvi zvakubaya iwo manje. Ngavambozvinzwawo. Hatidi munhu anoti zvinhu zvakanaka kana zvakaipira umwe munhu. Kana zvikauya kuoriwo kuti zvaipa, pfuti hadzisi kunaka, hadzina kanambobva dzanaka, dzinokanganisa vanhu magariro. Hayatotenda paKZN Zireni.
Zora nangwa majongo akandimire nevamusa vashamarara kutaura pamusoro vanhu vezanupf kutaura zvona Trump kuti vari kukachamadzwa nekuurayiwa vaidaitwa vaTrump. Unoko kukachamadzwa nei ariwo mabasa enyu?
Tinotenda vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nezvekuda kuurayiwa kwevachakwikwidza vakamirira bato reRepublican muAmerica vaDonald Trump. tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokone kai dini wenyu Jonga Kandemiri we Studio 7 ndiri mu Washington DC ndekusema ina Taboka Ncube.